Moze drama de pani Chendachi Nde jumbo guti admaya kademba ujiti pirori Ndakasoro wanamdara kanyemba ujiti ndiri homi Kukanga mwashua unokanga amwa Wadiba ujiti udon pamwana Kutora nguva yangu kuita ye kutandara Kutandara wangu zadaro Nde jumbo guti admaya kademba ujiti pirori Ndakasoro wanamdara kanyemba ujiti ndiri homi Kukanga mwazua unokanga amwa Wadiba uchiti udon pamwana Kutora nguva yangu kutaye kutandara Kutandara wangu sadaro Pakutanga ndaka tombo uramu Ugaida naro kutinisha ngatjole Uga nchita nga kutinga tidrope Waka uza mfundi zutinisha ngatzoke Kainda kwa wari kunoti nindi zoke wachinja Waidi wachinja azu wangu chinzwaka Mumoyo mangu nemaka kundishandisa wondisiya wanipedzako Zvaingova zvekunyangira napese pawandiita babu Pagumbo ndanga ndatoiswa tatu Rezita rako nickname nesenemu Nasi ndipo pawazvidira mavo Admaya kadembo Pirori waiti pirori Angosara ma memories Ezvozvo wandinekamba kuti admaya kadembo uchiti pirori Ndakasoro wanamdara kanyemba uchiti ndiri homi Kukanga mwashua unokanga amwa Wadiba uchiti udon pamwana Kutora nguva yangu kuita ye kutandara Tandara wangu zadaro Ndajombo kuti admaya kademba uchiti pirori Ndakasoro wanamdara kanyemba uchiti ndiri homi Kukanga mwashua unokanga amwa Wadiba uchiti udon pamwana Kutora nguva yangu kuita ye kutandara Tandara wangu sadaro Fireplace me pajeni pangu Dimo mandino wanda njichema Ndoti jiri kurwadza njidemba Chinonze mjolo chachonda kuchisema Wangu zvakundi semesa Kaya umbo tengesa moyo ndombo kichisa Ndombo shfendesa ndutadza kufokasa Chicha icho chicha sonponesa Chinzo gomera Admaya kadembo Pirori waiti pirori Angosara ma memories Ezvozvo wandinekamba kuti admaya kadembo uchiti pirori Ndakasoro wanamdara kanyemba uchiti ndiri homi Kukanga mwashua unokanga amwa Wadiba uchiti udon pamwana Kutora nguva yangu kuita ye kutandara Kutandara wangu zadaro Ndajombo kuti admaya kademba uchiti pirori Ndakasoro wanamdara kanyemba uchiti ndiri homi Kukanga mwashua unokanga amwa Wadiba uchiti udon pamwana Kutora nguva yangu kuita ye kutandara Kutandara wangu sadaro